the ZANU-PF, Yangayam Kana who reduced the debt simply by not acquiring new debt. Zirairinyo rekuti ti pese dambu ziko rechikwereti. Kumira kuwezira chikwereti. Kuita uri chitakatora kudhara ti fambidzana nacho tichibhadhara ichocho. Apa ufumo nyika unenge uchiwedzera saka capacity yedu yekubhadhara inobva yawedzera. 2018 pavakapinda pasi yavanoti new dispensation veZANU-PF government. National debt yedu yanga iri around $10 billion. Zvikwereti zvenyika zvinosangana zvemuZimbabwe nezvekunze. Izvozvo kutaura kunoku according to my figures last year chikwereti chedu chiri pa$21 billion. Asi mafigures a2024 haasati abuda. Ini ndiri kutarisa kuti mafigures a2024 achasvika pa$3 billion kuwedzera pane yelast year $23 billion. Zvoreva kuti tichanzwa ripoti kuti chikwereti chaya pa$24 billion.
Ko zvekutengesa mudziyo zvaakuitwa izvi munozvioda sei?
Izvi kutengesa maassets izvi haisiri nzira yakanaka nekuti isusu tinoziva hurumende mune uori hwakawanda zvekuti tinopedzisira tatengeserwa maassets ese atinawo tosati tana varombo. Saka toti uku tine chikwereti uku maassets aridi hatichina. Haafi akakwana maassets acho nekuti vane tsika yekuita undervaluation yemaassets. Tikaona nyika dziri kubudirira dziri kufamba zvakanaka padevelopment yeupfumi hwenyika sechina, mastate owned enterprises anocontributa 60% yeekonomy. Saka zviri kureva kuti nyika inei kuti itoenda mberi tinofanira kutosimudzira pundutso kubudirira kwemakambani ehurumende. Zvino taakuda kutengesa mapadza manje tirozorima. Tinozorima nei?
Ko zvinombotaurwa nevamwe muhurumende umu kuti vakutadza kubhadhara zvikwereti nekuti nyika dzakaita sana America dzavanoti dzakavatembera zvirango hadzisi kuvabatsira kuti vakanganwirwewo zvikwereti zvacho muzvinafundo.
Zvirango zvakabviswa, hapana zvirango zvisiripo. Chechitunu chekuti chirango chikuru chitakatozvipa ecorruption. Gore roga roga tiri kuwesta mari yosvika $3 billion. Yekuti dai tisingaiwesti teichitukisa pasaiti tichibata zvikwereti takapedza chikwereti kudhara.